ndini marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu chivabvu 17, 2019. South Africa inoudza Zimbabwe kuti ive nemutongi gava anobva kunze kwenyika kuitira kuti gakava rezvematongerwo enyika riri munyika rigadziriswe. Mashoko aya anouya panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vataura urongwa hwenhaurirano nevamwe vemapatso ezvematongerwo enyika pasina mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Kuratidzira kwekutsigira Ishe Ndiweni kwaenderera mberi nhasi muBulawayo, mapurisa akachengetedza panzvimbo yaungana vanhu ava kuitira kuti pasaite mhirizhonga. Vanhu vakapfurwa vakakuvara zvichitevera kuridzirwa pfuti kwavakaitirwa nevari kuchengetedza minda yemangoda kwaMarange kuManikaland votaura zvakaitika nemafiro akaita vamwe vavo. Nhengo dzeMDC dzakarohwa nemapurisa muparamende dzichinzi dzakaramba kusimukira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura dzoendesa kumatare gurukota rezvemukati menyika vaKen Matema, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vachida kuripwa mari inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nhaurirano dzinofanirwa kuitwa munyika. Takatarisawo mashoko eSouth Africa ekuti mutongi gava anobva kunze kwenyika ndiye anofanira kuyananisa gakava riri munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwaves mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.